isusu sezvizvarwa zvezimbabwe tiri muno munharaunda yedc maryland virginia newest virginia tichange tichisangana musi wemugovera musi wamarch 23 and hazvisi zvizvarwa zvezimbabwe chete tichange tichisanganawo nevamwe shamwari dzezimbabwe dzabvunzwa kubatikana nemvura yanga ichinaya kumanicaland province nekumozambique so tiri kubatanidza mari kuti tizotumira kuzimbabwe kuti ibatsire pane mabasa ari kubatwa kuzimbabwe and mari yachona tiri kushandisa freedom fund iri kutungamirirwa namr freeman chari vari kuohio pari zvino mari yaunganidzwa ithink yakuda kutodarika 40,000 saka tichange tichibatana nemazimbabwe kuti tireze mari yekuwedzera ipapo since mari yacho yawanda kudai tiri kuona kuti zvakakodzera kuti tinge tichikwanisa kubatsirawo kuvaka dzimwe nzvimbo idzi dzaparadzwa
muri kuunganidza mari nenzira ipi muri kuita zvemagitare here muri kungoti ane mari muhwo mwaabvisa achienda ake here kana kuti mune imwe nzira yamuri kuita nayo
semazimbabweans tinoungana tinounza chikafu and ndataura nevamwe vemagitare vari munharaunda vachange vachitikwenyera magitare musi iwoyo nevamwe vanoimba tichange tiine vaparidziwo vanenge vachibata shoko tichinamatira hama dzedu dziri kuzimbabwe dzakaafektwa necyclone and tichange tichiinvolvewo vana vedu vari muno vakazvarirwa munomu vachititira mapoemu nemadance and tichange tiine mitambo yakasiyana-siyana kuti mabiko achona zvingove zvinhu zvinenge zvichinakidza asi tichisimbisana tichikwanisawo kureza mari ichazenge ichibatsira
vanhu vazhinji vari mudiaspora vanotya kungotumira mari dzavo kumusha vachiti hadzizobatwa nenzira dzavanenge vachitarisira kuti dzinofanira kushandiswa nadzo muchavimbisa vanhu kuti mari dzavo dzichashanda zvakanaka nenzira ipi
tichikomenta hedu pana ipapo ainow vanhu vobvo vanowanzobatikana panyaya dzemari asi tikatarisa risponsi yaitwa izvino izvi vazhinji vedu vanhu zvavo vanenge vakavimbika mune zvatinoita and chanel yatiri kushandisa vari kubatana nemachechi nemamwe mabato ari kuzimbabwe ikoko ari kumhanyisa basa so tinenge tichida kuzenge tichiziva kuti mari iyi since yawanda kudai yatengeswa zvakati nezvakati saka pachenge painewo marecords anozoita kuti vanhu vazive kuti mari yavo zveshuwa yakanobatsira vanhu vakaafektwa nemvura yakanayai kwete kuti yakapinda muhomwe memunhu saka tinenge tichikomekedzana isusu vari kuorganiza neivavo vabati vehomwe kuti tinge tichizonge tichiratidza vanhu kuti mari iyi yakafamba nenzira yakaita sei
muri kushandawo here nemuzinda wezimbabwe uri muno muamerica
muzinda wamuno muamerica tichazovapira zvatiri kuita tichida kuzovaudza hedu kuti izvi ndo zvatiri kuita asi ezvino izvi nekuti iemergency situation tichiri kutaurirana isusu macommunity organizers kuti basa rinenge richifamba sei programu yedu nezvichange zvichiitika and veembasy tinovimba kuti vanenge vachibatana nesu tichazenge tichitaura navo mazuva ari kuteera
mune vamuri kunyanyotarisira here kuti ndo vachange vachibvisa mari
tiri kutarisira zvizvarwa zvese zvezimbabwe neshamwari dzedu dzatinofambidzana nadzo kuti vange vachibvisa pavanokwanisa asi tiri kunyanyokomekedza avo vane makambani nekuti mazimbabwenzi ane makambani ane mukurumbira muno muamerica